manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 10/2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanirwa kunzwisisa mutemo nemafambisirwo esarudzo dzemunyika.
Allow me to encourage those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements.
Vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndorine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaudza gungano revanhu pakuvigwa kwegamba rehondo vaJohn Chimbandi kuti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanirwa kunzwisisa mitemo nemafambisiro esarudzo dzemunyika kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Godin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vaudza mhomho yevanhu vaungana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes ekaMarare kuti vanoda sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena. Vati vanotambira vese vanoda kuzoongorora sarudzo idzi asi vati vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo nemafambisirwo adzo vachiti hurumende yavo ichatevedza mutemo wesarudzo pamwe nebumbiro remutemo wenyika kuita sarudzo idzi.
Those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements so that the honest
Ndoda kukurudzira vese vari kuya kuzoongorora sarudzo kuti vadzidze mutemo wesarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo muno kuti vagone kuongorora sarudzo nemazvo. Vati sarudzo dzegore rino dzinofanira kuitwa pachitevedzwa zvese zvinodiwa pamutemo uye veruzhinji vachawana mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemutungamiri wenyika panyaya dzevanoongorora sarudzo vekunze.
Ngavatange vanzwisisa mashandiro anoita mutemo wesarudzo dzemunyika munomu vasati vatanga kupopota kana kutaura zvingava zvisati zvine kodzero yokutaura nekuti zvingangovhiringidza maelections edu. Saka vari kuti vanhu ngavaverenge mutemo nekuti nyika nedzimwe nyika neimwe neimwe ine mutemo wayo wesarudzo taura kuti sarudzo dzinoitwa sei munyika. Saka isu hatingachinji mutemo wesarudzo tasara nenguva shoma shoma kuti tiende kumaelections.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa zvakanaka chose asi hurumende yavo inofanirawo kuita sarudzo ichitevedza zvayakawirirana neSADC neAfrican Union uye nezvinotarisirwa pasi rose.
Pamusoro pemitemo inenge iri munyika pane zviranganwa zvakaitwa yatingati matreaties kana kuti maprotocols anoitwa futizve nenyika dzingave nyika muregion musadak munomu tine inonzi SADC electoral guidelines on democratic elections. Iyoyo inotipa zvezvakare kuti semusadak takawirirana kuti chii panyaya dzesarudzo kuti dzinofanira kunge dzakadi. Zimbabwe inofanira kunge ichiteedzera izvozvo izvo. Kune inonzi African Charter on Democracy and Governance zvakare inotaura izvozvo izvo kuti munyika dzemuAfrica kuti dzinge dzichinzi pana elections avo waita ma elections ya ane hunu ane ngashwana unge waka mira sisho
vagwede vati nyika dzese dzepasirese dzine mitemo yesarudzo uye zviri pachena kuti mitemo yesarudzo muZimbabwe unoda kugadziriswa ndosaka paine kuchema chema kubva kumapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevaongorori vesarudzo murairidzi wepa University of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vataure nevanovhotesana vese vane chekuita nesarudzo vasati vaburitsa magwaro avo vati Zimbabwe Electoral Commission handiyo yega ine chekuita nesarudzo munyika
nyaya yekuti ZEC ine zvainotarisa parliament wo judiciary ine zvainotarisa zvinotobatsira kuti democracy yedu itwe enhanced zvinokangosiya ZEC yega yega kuti itarise zvinhu inodawo vanozopa oversight inodawo vanozokena kumaposti chaizvo kuti nyaya iuye ikoko iongororwa haungati ZEC ngaitonge nyaya aiwa zvinofanira kuendeswa kumakoti ndozvazvakaita muelectoral act
vamunangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuremekedza vanhu vakaita samushaka bvuva chimbandi avo vakaenda kuhondo kuti nyika iwane rusununguko vachimbandi vakaberekwa kuwedza muna 1951 vakaenda kuhondo muna 1972 vakapinda mubazi rezvekuryidzana nedzimwe nyika muna 1980 kusvikira gore rapfuura ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Vanhu vakawanda mudunhu remachannelland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndiro rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino atachigoriwa anotipa nyaya inotevera
dunhu iri rinozivikanwa zvakanyanya nekuvhotera bato rezanu pevhu pasarudzo dzekumashure sezvo vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vaibva kwazvimba mudunhu iri vamwe vanhu vanoti dunhu iri rinokwanisa kurumbira sarudzo dzegore rino sezvo vagari vedunhu iri vachavhota zvakasiyana nezvavaimboita makore apfuura sezvo vamugabe vakabviswa nechisimba zvavasina kufarira semwana wedunhu iri vatendai musonza vanoti pamusoro pevanhu vaifarira vamugabe semunhu wekumusha kwavo pane vaimanikidzwawo kuvhotera bato rezanu pf ivo vasingade sezvaiitika kune mamwe matunhu nokudaro vanhu vachavhota zviri pamwoyo pavo sezvo vasununguka
munhu aityisidzira vanhu vemumashi west kuti varambe vachingoti zanu zanu ndimugabe mugabe wacho haasisipo saka ukatarisa mamiriro aita zvinhu yemanje yemumashi west ndeyekuti vanhu vaakuita zviri pamwoyo pavo saka handione mashi west chichitorwa ichinzi inoramba ichingonzi ndiye zanu pf
vajosifati rupere vanotsigira vamusonza vachiti bato rezanu pf harina kurongeka semakore ose zvikuru sei mumatunhu emashonerland west
chekutanga mamiriro ezvinhu ndekuti marongerwo ari kuitwa zvinhu ese haana kumira zvakanaka administration work chaiyo chaiyo ukatarisa maprovinces ukatarisa
vamusonza vanoti dunhu remashonerland west ratsemuka nepakati izvo zvichapa mukana mamwe mapato kuti vawane mavhoti akawanda kudarika zanu pf
mashi west yatone nekuti ine mukana mukuru yekuti ive nechekuita nezvinobuda pasarudzo iri kuuyai nekuti vanhu iye manje vasununguka kuti vamire nemunhu wavanoda kutyisidzirana kwaakushoma ende zivawo futi kuti ivo vanhu vemumashi west kunyanya vekwaana zvimbabwe havana kufara nemabvisirwo akaitwa chimudhara wavo nyange akanga akura asi havana kuita sei kufara zvinova zvatsemura even iyo futi chizanu pf yacho
sachigara wemdct inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu varalph magunje vanowirira navamusonza vachiti bato rezanu pf rakapatsanuka zvakanyanya mudunhu remashonerland west nokuda kwekuti ndiko kunobva vamugabe
mabvisiro akati vamugabe istudy voted very well shows kuti zanu pf mumashonerland west ndomairi most divided havana kufara nemabvisiro akaitwa vamugabe ndomumusha mavo unongoziva kuti kana uri mumusha mako munhu unenge une malot of supporters saka a lot of supporters vezanu pf vaakumdc
Asi vamwe vanoti bato rezanu PF rinokwanisa kutosimba nekuda kweutongi webato washanduka sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo dzebato iri mumaprimary uye kupatsanuka kwebato reMVCT. VaClifford Kupeko vanoti vanhu vave kudzokera kuzanu PF nokuda kwekupatsanuka kwemapato akaita seMVCT.
Saka vazhinhu vazhinji vari kuuya kuzanu PF nokuona kuti uko kwa kuna chini.
Kusabatana kwebato rezanu PF mudunhu reMashonaland West kunoratidzwa neuwandu hwenzvimbo dziri kudzokororwa sarudzo dzemaprimary idzo dzinonzi dzakakundwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40. Mudunhu reMashonaland West rinonzvimbo 22 dzinokwikwidzwa, asi pari zvino bato rezanu PF rine nhengo 21 muparamende. MDCT ine nhengo imwe chete yemuchinhoi iri muparamende. Nzvimbo dzinoti Norton, Chegutu West, Chegutu East, Chinoi, Zimba North, Zimba South neMakonde dziri kudzokororwa sarudzo sezvo dzakaitwa zvisina kufambiswa zvakanaka. Musarudzo dzakaitwa muna 2013, ZANU PF yakawana mavhoti 281,262 mudunhu reMashonaland West, ukuwo MVCT ikawana mavhoti 88,241. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipangamazano zvepamuzinda weWhite House muAmerica zvashoropodza zvakasimba mutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau nhasi. Zvakanga zvaitwa navaTrudeau zvakafanana nekubaya kumusana pamwe nekuzvidza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mushure mekunge vaTrump vasiya musangano wezveupfumi weG7 Economic Summit vachienda kuSingapore kunhaurirano dzezvezvombo zvenyuklia nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vanoti nzvimbo hombe inochengeterwa magwaro ekuvhotesa muIraq yabatira moto nhasi pamberi pekuverengwa zvakare kwamavhoti uko kwakakurudzirwa neparamende. Iye zvino tomboenda kuchikamu chedu chechitendero uko tinokupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naDr. David Simango veZayoja Forward in Faith avo vari kuUnited Kingdom.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tomboyambuka makungwa kuenda kuBolton kuUnited Kingdom kunoona zviri kuitika kuZayoja Forward in Faith Church.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
simba rangu.
zita rangu ndinaitwa David Simango. Ini ndiri kuno ku Manchester, ndino minister ndirimo Forward in Faith Church kuno kusangano re Bolton. Kumushaa ndinobva kwa Mutare. Asi pari zvino ndiri kubata basa ramwari ndiri muno mu England, Manchester pa Bolton.
Makaenda ku England rini?
Ndakauya muno mugore ra 2014 nokuda kwebasa ramwari zvekare. Saka pari zvino ndiri based muno mu Bolton pandikuita senior pastor ndichiminista kuvanhu vari muno muUK, vanhu vezvizarwa zvekuZimbabwe, kunyange tichinamata navamwe marudzi muchurchi medu akasiyana-siyana. Asi tiri kubatsira vanhu vakati wandeivo kunyika yekwedu yeZimbabwe.
Munoona mutsauko here pakati pevatendi vamuina wiko zvino neavo vamashanda navo kuZimbabwe?
Hongu mutsauko uripo, vanhu vari kuno kudiaspora nevari kumusha. Mutsauko uripo ndokuti vanhu vari kunoku vanoshanda mashifts, mabasa akati wandei. Zvandoti siyanei nekumusha, nekuti kumusha vanhu vanogona kuwana mukana wokuti pamwe vanombozorora vachitora nguva yavo yekuita mabasa avo, nekuti kumusha ndokwa vanogara. Kuno zvati siyanei nokuda kwekuti kana ukangogara uchingoti ndiri wakangodekara, haukwanisi kuwana mari yokuti urarame nayo.
Kumusha kuna ana tete, vana mai nini, vana sekuru nedzimwe hama dzinobatsira. Imi munobatsira zvizvarwa zveZimbabwe ikoko sei pasina dzimwe hama dzinobatsira parudzii?
Zvinoitika kunzvimbo dzakaita sekuno, kana utori mufundisi kana kuti mubati webasa ramwari, unofanira kuramba uchishanda nemafoni. Vanhu vanoshanda zvikuru vari munyika dzakaita sedzino vanoda vanhu vanovakurudzira pamweya spiritually, nokuda kwokuti ko vanenge vaneta, saka vanoda kuti vabatsirwe, vasimbiswe pamweya nepanyama, kuitira kuti mukati mavo varambe vachinamata Mwari, vakafokasa kuna Mwari.
Chii chamasangana nacho chinokugozherai pabasa renyu muri kure nekumusha sezvamuri?
Chinotiremei kunyika dzekuno kusiyana kwoti noti maculture, ichocho chinorema nokuda kwokutiko tomboti mutemo umwe wakaita sokumusha kwakandotirerukei kuti unogona kubatsira kunyange vana vechidiki. Asi ukangava kunyika dzekunoku unozoona kuti vana vazhinji vechidiki maunder 18 vanenge varivo vanonetsa musikanzwa zvikuru, nokuti mitemo iri kunoku inoti munhu anenge ari wechidiki anofanira kusununguka kuita zvaanoda. Saka zvinotigozhera dzimwe nguva kuti tikwanise kuvabatsira, nokuti vanoti ndakasununguka ndinoita zvandinoda. Apa ndo panondo kutenda zvikuru tsika dzokumusha dzokuti vana vadiki vanogona kubatsirwa nevakuru vachirangwa nekubetserwa. Saka we meet such challenges dzokuti vana vari kuno vanoti netsei.
Mashoko enyu amungada kuzivisa vatereri ndokuti chii?
Mashoko aningada kuzivisa vatereri baba vande pari zvino, kuberekwa patsva kunokosha nokuda kwokuti ikoka kwai kuna matamwari. Jesu unotiudza taura kuti kana munhu ava ndipaura anotiudza kuti kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Saka kunamata Mwari kunokosha, asi kwakunamata kwatinoita munhu anofanirwa kuva anoberekwa patsva. Kutaura kuti munhu anofanira kusiya nzira dzekare achipinda kuva chisikwa chitsva, kufamba munzira itsva, kuratidza kuti mabasa anga akaipa ose anga achiita anomatsveta. Nokuda kwokuberekwa kutsva kuya oona upenyu hwake huchishanduka, kuratidza kuti aikunamata Mwari. Nokuti hazvingabatsiri kuti munhu agova munhu anongoenda kuchechi asiri pasina shanduko muupenyu, kuratidza kuti munhu ava chisikwa chitsva.
Mashoko anokosha zvikuru. Tinotenda Pastor Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith Church kuUnited Kingdom nokuti tandadza kwamaita.
Ndatenda baba Hwande.
Vadiwa vatereri, ndinoimba kuve nemi zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvezvitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka, Tanonoka Hwande weStudio 7 muhurukuro yakaita naDr. David Simango veZayoja Forward in Faith vari parunare kuUnited Kingdom. Kambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanobva kuchikwata Christlike Choir kachinzi Jesu isimba rangu. Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa chirongwa chake chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
kwazwai mori ya Zimbabwe ndino kuchingamidza kuchirongwa chesvondo rega rega cheve chidiki chandino kupakurirai kuno kustudio 7 kandini Evans Zeninga ndiri ku Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura na mzware Duduzile Nyirongo vari ku Harare vari kuita zvematongero enyika. Kwazwai vanzadzi.
Magadi muri Zimbabwe.
Tere rangangode kunzwawo kuti iye anombonzi Duduzile Nyirongo uyu ndiani muchidembo.
Duduzile Nyirongo ndi amai ndimai mfundisi uyezve ndikumiririra my elections emuZimbabwe kuti ndigoitawo councillor muHarare Ward 7. Uyezve ndiri chartered accountant.
Muri accountant, muri mai mfundisi, munoita zvematongero enyika, muri mwana wechikoro, munozvibatanidza sei zvamunoita zvese izvi?
Ndinoedza kuti ndigoita time management, kuti ndigoti panguva yakadai ndinofanira kunge ndichiita zvakadai. Nezvekukoshesa kuti nhasi kakosha kuti ndiite ndechipi.
Saka pari zvino tiri kuverenga tichinzwa kuti makapindawo mumubatanidzwa wepovho muri kumhanyawo kunoita kanzura mati kuward 7 nai?
Ward 7 munomuHarare.
Zviri kufamba sei izvozvo zvedivi rezvematongerwo enyika izvi? Mave papi nekuzvishamba dzavo musarudzo dziri kuuya idzi?
Iko zvino ndanga ndichifamba muvanhu ndichivapa maflyers anotaura neshangu, uyezve ndanga ndichiita zvesocial media, ndanga ndichibatika paTwitter nepaFacebook panenge ndichishambadza tariro yandinayo nezvemunomuHarare Ward 7 uyezve neCity Council of Harare.
Saka zvamungati ndo zvinhu zvikurukuru zvamuri kutarisira kugadzirisa kana mapinda panyanga ndezvipi?
Inini zvokuti ndinenge ndiri councillor anobatika, councillor akavimbika, uyezve ndinenge ndiri simbi yebasa ichaita kuti ndishande kwazvo kuti maroads agadzirwe, mvura igadzirwe, makliniki edu agoshanda agova modernized kuti marara agotorwa, uyezve kuti tigotanga kuchengetedza environment yedu, wetlands edu nekushandisa green energy. Iyo atoti green energy ndatozvipira kusociety kuti I've offering myself kuti ndine zvakadai nezvakadai, saka ndakuzvidzoserawo mumhuri yeZimbabwe, mumhuri yeHarare Ward 7 kuti Harare City Council igonaka.
Chakakutumai kuti mupinde mune zvematongerwo enyika chii?
Inini ndakatanga sokutanga ndanga ndisingafariri zvepolitics izvi, ndaingoti politics nje yakashiba. Pane pandakazosvika ndikaona kuti ha, tinorarama mupolitics nyange ndikada kudzitiza. Mutengo wechingwa ipolitics, mutengo wemagetsi ipolitics, zvine zvokuita nemutemo nemaeconomies maeconomics arimo policies, nyange uri business person asi business rako rinoafekta nemapolicies arimo munyika imomo, zvese zvine zvokuita nepolitics izvozvo. Saka ndakaona kuti hazvichaite kuti ndirambe ndakanyarara, ndakufanira kunge ndichitaura. Ndo pandakatanga kuita activist, hamunoti maactivist.
Saka izvo zvematongerwo enyika izvi nezvechitendero tanzwa kuti muri mai mfundisi nerimwe deve, munozvisanganisa papi?
Mukatarisa Bible, ipolitics dzega dzega kubva kuna Genesis tichienda kumberi uko, tinorarama mairi politics iyoyo. Saka nyangwe tichienda kuchechi tichinamata politics dzinoti affectawo, nenyaya yekuti even kuti tive nemachechi muno muZimbabwe inyaya yepolitics idzodzo.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, muchaona here kuchiitwa sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga nekurwisana?
Aiwa, iko zvino tikutokambena zvedu takasununguka, handisi kutarisira kuti pachaita mhirizhonga.
Ndokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuti tikurukure nemi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans Zeninga nechirongwa chake chinodzidzisa vechidiki. Iye zvino toenda kunhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemadzimai chemamite warriors chabuda mumakwikwi eAfrica Cup of Nations yemadzimai mushure mekukundwa nechikwata chezambia 2-1 kunhandara yerufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 nenyanzvi yezvemitambo muzi wetu Hadebe nezvenyaya iyi.
Mamite Warriors arowa 2-1 nhasi uno kuRufaro Stadium pakati pevhiki apa vakaenda kuZambia, ikoko vakawina 1-0. Nhasi uno vanga vatarisira kuti vange vachidrawa kuti vange vachienda kuAfcon yevakadzi ivo vakatungamira pamutambo uyu asi Zambia yakwanisa kuti inge ichiuya from behind ikakwanisa kuti inge ichiwina 2-1 saka yapera iri 2-2 ndokunozoshanda izvi zvavanoti away goals rule i 2-2 on aggregate asi nekuti Zambia yagoyesa magoal 2 kuno kuZimbabwe kusiri kumusha kwavo iye zveZimbabwe isusu tikakwanisa kugoyesa 1 zvakureva kuti Zambia yakuenda kuAfcon yevakadzi saka zvakureva kuti isusu atatadza kuti tinge tichienda kuAfcon
zvii zvingave zviri zvipingaidzo zvazoita kuti chikwata ichi chemaMighty Warriors chiwanikwe chichikundwa nhasi
katarisisa unoona kuti kune zvakawandisa zvirikuitika vasikana vetu vakaenda neroad ikoko kuZambia otarisa kuti Zambia yati chipedzwa kurohwa neZimbabwe iyo ikatofly ichiuya kuno kuRufaro Stadium kuti gadzirire second leg ndezvimwe zvinhu zvinoti netsini pamutambo wezenhafu muno muZimbabwe asi tinotarisira kuti ivo vanotungamira zvemutambo vanenge vachigadzirisa ipapo asi tine kuchema nekuti vasikana vetu vatadza kuti vange vachienda kuAfcon vachirowa yavanoti away goals rule zvapera zviri 2-2 on aggregate ipapo
pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi zvafamba sei
pamutambo yePremier Soccer League nasi kuno kuBaba Food Stadium chikwata cheBulawayo Chiefs charowa cheHighlanders ne 1-0 kuRusape ikoko kuVengere chikwata cheDynamos charowa Mtare City ne 1-0 yada yazorowa chapungu 3-0 kuzoti Shabani Mine ne Black Rhinos aita mangange 2-2
Nyanzvi mune zvemutambo muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari parinari muBulawayo Kambo haidzoreki kubva kuna Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya uye vari kuuya munyika kuzongorora sarudzo idzi vanofanira kunzwisisa mitemo nemafambisirwo esarudzo vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndo rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino chikwata chemaMighty Warriors chinobuda makwikwi eAfrica Cup of Nations mushure mekurohwa neZambia 2-1 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina ntungamiri nkomo
Soku izika tisenda baku VOA.